Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 22, 2019. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taipa chikumbiro kuhurumende kuti tibatsirwe pakuviga vana. Vana vanobva kunonzi kwakarimbika muchigwarada ward iri kuUMP.
Vanhu gumi nevatatu voshaya nhasi munjodzi yekubonderana kwekombi nemotokari yemhando yeHonda Fit kuHeadlands pedyo nemarondera.
Dambudziko, vanhu vari kufa, vanhu vari kutambura, vamwe vari kurwara, vamwe vari kushupika vana mabasa zuva nezuva. Vanhu vanorara vasina kusavadya nekuda kwenhamo iri munyika. Hatinogadzirwa chete kana tagadzira nyaya yematongerwo acho.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mamiriro aita zvinhu munyika ave kuda kuti muitwe nhaurirano. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevatatu vashaya nhasi mangwanani munjodzi yekubonderana kwekombi nemotokari yemhando yeHonda Fit kuHeadlands pedyo nemarondera. Vanhu vange vari mukombi ndevekereke yesungano yevapostori vanobva kukarimbika kuzumba maramba pfungwe. Vamwe vanhu vakuwara vaendeswa kuchipatara chemarondera, vamwe vachiendeswa kuparire nyatwa. Kusvika pari zvino pazororo reEaster kunonzi nemapurisa kwafa vanhu vanodarika makumi matatu nemumwe munjodzi dzemimugwagwa idzi. Kuti tizeye nezvenjodzi yaitika nhasi, tabata mumiriri weuzumba mudare reparamende vasimba neuta mudarikwa avo vashanyira nzvimbo yaitikira njodzi nhasi sezvo vanhu vashaya vakawanda vari vemunzvimbo yavanomirira mudare reparamende.
Tine vanhu vanokwana 8 vasere vashaika patsaona yaitika nhasi mambakwedza. Saka taipa chikumbiro kuhurumende kuti tibatsirwe pakuviga vana. Vana vanobva kunonzi kwakarimbika muchigwarada ward iri kuUMP.
Tichitarisawo pachikumbiro chamaita kuhurumende, mati mapindurwa here kusvika pari zvino?
Hatisati hurumende nhasi holiday ka, mangwana ndopavanenge vari pabasa. Asi nokuti nhamba yevanhu vese vafa vaakusvika 30, chikumbiro hurumende inochitambira kuti tibatsirikane.
Makwanisawo here kushanyira vamwe vacho vari muchipatara?
Hongu, ndashanyira vari muchipatara vakumarondera. Kuchipatara kumarondera kune 9 variko, asi vamwe vabviswa kumarondera vaiswa parirenyatwa nekuchitungisa hospital.
Mumiriri weuzumba mudare reparamende vari nhengo yeZANUPF vasimba neuta mudarikwa vachitaura vari parunare kwaRusape. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti munyika mave kuda kuitwa nhaurirano sezvo zvinhu zvaramba zvakaita manyama miri nerongo zvichidhura nekushayikwa muzvitoro. Mashoko aya anotevera mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vaChamisa vakaramba kuti bumbiri remutemo revandudzwe kuti vaitwe mutungamiri webato rinopikisa mudare reparamende. VaMnangagwa vakataura mashoko aya apo nyika yaipemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere pane penyuro yeZBC. kuti tinzwe nezvemashoko avo aya uye nyaya dzenhaurirano tabata vachamisa.
Takataura tikati isu nhaurirano dzatinoda ndedzekuonesana kuti chii chakaitika muna July 3 paelection, July 31, tichienda mberi kunoti zvii zvakamboitika panyaya dzematambudziko iwaya. Pasi chatakaona ndechekuti vanga vasingadi kutaura, nanhasi vasoda kutaura, asi vachauya havo. Tiri kungoita chimbi chimbi kupedza basa redu ratikuronga mukati mebato. Tangopedza izvozvo, haya vahoriya horiya, totonangana nokupedza dambudziko remunyika, nokuti nyika haigoni kugadzirika nomunhu umwe chete achiti ndiri Father Christmas. Vamunangagwa havasi Baba Christmas, havasi Baba Harare, havasi Baba Zimbabwe, vanongogovera zvunhu nokuti havana chekugovera. Masimba ndevanhu, naizvozvo vanhu vakavhotera isusu zveshanduko. Tinofanira kugara pasi toonesana kuti nyika idzokere kuguta ruzhinji, nyika idzokere kune zvakavhoterwa nevanhu, nyika idzokere pakuremekedzwa nokuva vandudzwa kwokuti mangwana vanhu vanofuma vane confidence, vane trust chivimbo chokuti nyika inenge yakagara sei munyaya dzemari, munyaya dzeupfumi hwenyika, munyaya dzekuwanikwa kwemabasa, munyaya dzematongerwo enyika norusununguko rwevanhu kutaura zvavanoda, kufunga zvavanoda nekuparana mazano. Zvese izvi hazvigadzirisi nokupiwa kwachamisa kuti anga ari muparamende, nokuti handina kusarudzwa nevanhu kuita MP kugara muparamende. Ndakasarudzwa nevanhu kuti titungamire tigadzirise dambudziko riri munyika. Ndo zvatinofanira kugadzirana panhaurirano. Izvo kupanana zvigaro izvi, aiwa, nyaya haisi yezvigaro, nyaya ndeyeugaro hwevana veZimbabwe. Saka ipapo vamunangagwa ndoda kuti vambokaringwa musoro wavo, vakanikwe pfungwa dzavo, dzoda kurongedzwa dzidzokere panzvimbo kuti vaone kuti nyaya iri munyika muno ndeyokuti ngationesanei mazano. Ivo chavanotya chii? Kumira tosangana huma nehuma, chiso nechiso, ziso neziso, takatarisana mashoko nemashoko, topanana, toona kuti ane uchapupu hunoita kuti nyika iende mberi ndiani. Nokuti takutaurirani kati kazhinji zhinji kufamba hubatsirani, kuturika denga hubatsirani.
Semaonerenyu nhaurirano idzi dzingaitwe sei?
Nhaurirano sekutaura kwandakaita hatimbonetsi. Chokutanga, ngapave nenhaurirano pakati pedu isu navamunangagwa vakamirira ZANU-PF, takamirira MDC. Tonzwanana pakuti dambudziko nderei munyika, towirirana dambudziko rinopedzwa sei. Nokuti kasawirirana chaitwa kuti musoro uteme, tongoenda kunomwa mapiritsi kana BP ichichirwara nemusana, hatibatsiri nyika. Ngatitange taona dambudziko, tonoona kuti chii chiri kuita kuti musoro uteme wenyika. Chiri kuita kuti musoro uteme wenyika munyika mune popoto negakava pamatungamirirwo ari kuitwa, nokuti pakatadza kuwiriranwa nesarudzo dzakabuda, pakaita hundyari ndyari hwakanosvika kuconstitutional court. Asi koti yakatema kuti pamutemo vamunangagwa ndovafanira kunge varipo, asi pamatongerwo enyika tofanira kuremekedza zvakavhotera vanhu. Saka nhaurirano dzofanira kuitwa, toona nyika inokufambiswa mberi sei, topedza gakava, topedza makakatanwa, tounza munyika gutsa ruzhinji, tounza munyika utungamiriri kwete utongi, tounza munyika ugaro. Ndocho chatofanira kugadzirisa ichocho, togadzira upfumi hwedu, togadzira ukama nedzimwe nyika, nokuti hatigoni kugadzira ukama nedzimwe nyika vazuru, tisati tagadzira ukama pachedu kuti tiyanane, kuti tione kuti mukaha uripo, kusanzwisisana kuripo, gakava iri riri kubva papi uye rinogadzirwa sei. Zvese zvitazviita vamunangagwa ngavauye, takavhura madhoo edu, takanogogodza kwavari, havavhuri madhoo, vakangozvivharira, tongozovaona votaura vachipetura zvakati. Isu toda kutaurirana pamwe chete, toona nyika yedu inofamba sei. Kana varamba, tine kodzero dzokuunganidzawo vanhu vemuZimbabwe kuti munhu aramba kuomusisana, ngatisvike pakuti tichingamidze nokumukurudzira kuti aone uchenjeri hwokuonesana nokudzisana. Kudambudziko vanhu vari kufa, vanhu vari kutambura, vamwe vari kurwara, vamwe vari kushupika vana mabasa zuva nezuva. Vanhu vanorara vasina kutavadya nekuda kwenhamiri munyika, asi inogadzirwa chete kana tagadzira nyaya yematongerwo enyika.
Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mangwana musika mukuru wekutengeserana wechimakumi matanhatu kana kuti Zimbabwe International Trade Fair 60th anniversary uruku tanga kuvurwa Mubulawayo. Mutungamiri wenyika ye Uganda wa Yoweri Museveni ndiwo vacha vura musika uyu zviripa mutemo musi wa 26 kubvumbi uchibva wazovharwa zuva rinotevera. Musangano we gorerino kana kuti gungano rezeta ITF riri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekurudzira kutengeserana kana kuti propagating industrial growth through trade and investment. Asi Zimbabwe nekuda kwekushomekerwa nemari yave kutenga zvinhu zvishoma shoma kubva kunze kwenyika. Marvelous Mhlanganya uyu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo nezvezeta ITF.
Misangano yakakosha chaizvo nokuti iko zvino tiri munguva mutungamiri wenyika vamunangagwa vari kuenda kunyika dzese vachitumidzira zvikonzi zvavo vachitaura kuti Zimbabwe yakanyatsovhurika yakajeka kuti vanoda kuita mari dzavo vauye. Saka vanhu vanounza mbatya dzavo vanenge vachida kuona kuti mitemo yacho nezviri kuitwa neinfrastructure inofambirana here nezviri kutaura navamunangagwa kuti vange vachiita business nevanhu vemuZimbabwe.
Nemamiriro akaita zvinhu pari zvino, munoona vemabhizimisi ava vachizokwanisa kuwana here vamwe vachauya kuzodyara mari dzavo kana vachawanikwa vachitengawo zvavanenge vachitengesa?
Chiripo ndechekuti kana vachiuya vanenge vachitonzwa vachitotaura nemabhenki nezvizaro zvemuno vachivatsanangura kuti mari yekunze kwenyika inonetsa kuwana. Chepiri, kana nyange une mabhonzi kana kuti mari TGS bhiriyoni mumaakaunti mako zvinonetsa kuti uwane mari yako yaunoendesa kunze kwenyika. Ndosaka vanhu varidzi vendege vaakuramba kuti mari tibhadhare nemari dzemuno. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinofanwa kuti zvinge zvichigadzika zvichanyanya kunetsa kumisangano iri kuitwa kutrade fair nokuti mari dzemuno hadzisi kunyatsokuchinjika kuti munhu anenge aisa mari dzake ange achikwanisa kuburitsa ari madividend kana kuti ari maprofit.
Tinoona zvakare tiri kunzwa kuti mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni ndo vachange vachiuya kuzovhura musangano uyu, asi kwavowo kunyika kune mapisha pisha, munoona vachizokwanisa kuya here?
Chiripo ndechekuti ukatarisa mapisha pisha ari kuUganda nemapisha pisha atingangoti ari ku Rwanda zvinenge zvino mutsauko nezvemuno, nokuti uko kunyika dzamataura dzekuIGAD kuEast Africa avawanzo politics dzacho hadziwanzopesana nemamiriro akaita business. Ndosaka tinoona kuti mainvestment akawanda anopinda kuEast Africa kunyangwe demokrasi yavo yakaora seyedu. Saka tingangochema-chema hedu tichiti vekuUganda vanoita nyika akashata, asi kana vakuenda kubusiness ndofunga mitemo yavo inenge yakati siyanini yakati jekei. Saka vanhu vanenge vachiteerera vamuseveni vachitaura vemabhizinesi muno wekune dzimwe nyika hapana chavanoshora.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri mubishi kugadzira zvikoro zvakapwanywa nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura kana kuti cyclone Idai. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitwa nehurumende, tabata muzvinafundo Mavhima avo vange vachishanyira nzvimbo dzakaita seChipinge nechimanimani.
Tanga tiri kusupervisor rehabilitation yezvikoro zvakadamagewa necyclone. Zvikoro zvizhinji zvataenda zvave nemateams edu epublic work on the ground. The work has started. We have said they should concentrate muma toilets because ndo ma showstoppers yayo. Kana tikasaita matoilets it means kuti vana vanze kudzoka pazvikoro ipapapo because hapana chikoro chinooperate achisina good hygiene. And we have about 32 in Chimanimani, we have about 18 in Chipinge, and we have about 19 in Vera. And the challenge yatichaita ndeyekumuvha mamaterials acho especially for schools dzekuChimanimani, but zvikoro zviri ikoko kondofunga zvinokwanisa kuita 4-5 zvatata kukwanisa kusvika. Kumwe kwese takwanisa kusvika matipa ari kutoendesa mamaterials jecha then ma small lorries ari kutora ma bricks achisvitsa pazvikoro. We have also said kuti ngatichiita a big blitz yekuti we also bring in the private sector.
Ko izvozvo zvingatarisirwa kutanga rini?
Starting tomorrow, tichato engage a private sector kuti tikurumidze kupedza zvikoro zvisati zvavhurwa.
Mungatudza kuti upenyu hwevanhu hwamira sei munzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri?
Life is slowly beginning to get back to normal, but my areas asati akusvika nemotikari. My livelihood evanhu has been affected. The majority of people, especially in the Rusitu valley area, vanorilaya nekutengesa mabanana. And havasi kukwanisa kuendesa mabanana kumarket. And mabanana are perishable. Saka they have lost a big chunk of crop yavo.
Mungaziva kuti makarasikirwa nevana vangani nedutu mupengo iri?
Vana vatiri vasiri kuwanikwa. Vari among missing people. Vaakuda kusvika ku100. Then vana vatakaviga vanozikanwa kuti havakatovigwa. I think 52. Tina about 6 maticha. And then a headmaster. And this one, aibva padzingire primary school. Aigara muarea inonzi Kopa. Uyo akakukurwa iye nemhuri yake yese.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare kwaMutare. Vanhu vakawanda munyika nhasi vaswera havo vari pazororo mushure mekupera kwezororo reEaster nezuro apo vatendi vemunyika vaipemberera kumuka kubva kuvakafa kwaIshe Jesu Kristu. Vakawanda vanoti zororo iri rakafamba zvakanaka asi vari kushupikana zvikuru nenyaya yekudhura kuri kuita zvinhu muzvitoro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata Reverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist kuti tinzwe zvaswera zvichiitwa navatendi pamwe naivowo.
Makereke mazhinji yese ndofunga hapana chiri kuitika, ndisingaziyo vashoma. Asi ndofunga ini kuti ava vechechi dzakangonyukawo vanenge havechi African initiated churches kana kuti independent churches ndivo vachiri kungovepo kunzvimbo dzavanga vari. Ava vamwe vari mahistorical churches hai vakapedza nesandi. Saka nhasi haizuva rekungozororawo vanotiwo Easter Monday. Vanongotiwo hai izuva rekupuhwawo nehurumende rekungozororawo iholiday.
Asi Easter chayo chayo yamunocherechedza imi yakapera nemusi wesvondo. Mukatidze kuti zvii zvimwe zvamakaita kucherechedza iwo mazuva?
Takapemberera nemusi wesvondo tikafara nokuti kamunoziva kuti rufu rwaJesu ruchisvika. Vanhu vanga vasina kunyatsogadzirira kunyange nevadzidzi vake kuti anozomuka. Zvakangofanana nokunge kuti paakafa hapana akaziya kuti nefandi anomuka. Vakatongotya vachiti zvinhu zvapera, basa redu rapera, zvatanga richita zvapera, hama yedu yaenda. Ndokungotya kukuenda kwavakaita kubwiro kukatanga madzimai achienda achienda kuguva. Havana kuenda kuti vanoona kuti aiko here kana kuti hako. Vakangoenda vachiti isti kunomuzora mafuta. Saka vasvika ndokuona hako. Asi iye ndokuzviratidza kwavari pese pavakanga vachimushaya mugwiro. Pakaita incident yekuti pane vanhu vaioneka varimo aidha vatumwa oro iye pachake achitoti ndiri pano. Asi musandibati hasai ndasvika kuna baba vangu. Saka ndozvaaingotaura izvozvo. Vanhu vakashamiswa. Saka isisu kana tichicelebrata tinotofara kuti wakamuka. Even though tichiziva kuti neFriday ari kufa asi neSunday ari kumuka. Isisu tisitakutozviziva. Whereas ivo vakanga vachitemunga kuti zvapera.
Reverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist Church vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumhirizhonga isati yamboonekwa makore gumi apfuura, mabhambo ainge akateiwa makereke nemahotera nezuro paEaster Sunday akauraya vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mapfumbamwe kuSri Lanka. Vanhu mazana mashanu vanonzi vakakuvara. Mabhambo matanhatu aya akatanga kuputika nenguva dza8:45 mangwanani. Mutungamiri wehurumende yeSri Lanka vaRanil Wickremesinghe vanoti painge paine umbowo hwekuti kuchabhombwa, asi vanoti havana kukwanisa kudzivirira zvakakwana. Zvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika makumi matatu zvakashaya kusanganisira zvemuAmerica, Britain, India, Turkey, Japan, China nePortugal. Chikwata chinopfurukidza mwero cheISIS ndicho chinonzi chine chekuita nekuurayiwa kwevanhu uku. Mauto akafanobata matomu kuSudan eSudan Transitional Military Council anoti vanhu vari kuratidzira vanofanira kubva pamuzinda wavo muguta guru renyika iyi reKhartoum. Mauto ati vakavhara migwagwa vanofanira kubvisa zvose zvavakavharisa migwagwa inoenda kumuzinda wavo nechimbi chimbi. Izvi zvinotevera kutadza kubudirira kwenhaurirano pakati pevari kuratidzira munyika iyi uye vakuru vemauto. Hurumende nevemasangano ekunze kusanganisira United Nations iri kusimbaradza zvirongwa zvekuti zvirwere zvakaita semalaria necholera zvisapararire kuChimanimani nechiPinge uko kwakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Hurumende ichishanda neWorld Health Organization kana kuti WHO yainge ichipa vanhu mishonga yekunwa kudzivirira kupararira kwekholera. Chirongwa ichi chakatanga svondo rapera. Uye hurumende neWHO inotiwo pave nechimwe chirongwa chechipiri chichaparurwa munguva pfupi inotevera kubatsira vanhu zvakare kuti vasatapurirwe kholera. Mukuziya nezvenyaya iyi uye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano kuManicaland zvikuru kunzvimbo dzakaita seChipinge neChimanimani, tabata Dr. Maxwell Rupfuze vanoshanda neWHO.
Tinongokurudzira vanhu kuti pane dhosi rechituu richauya iri dhosi 1 rinochengetedza kwenguva inogona kukwana mwedzi mitanhatu 6 months, asi panguva pfupi kubva pa 2 weeks kusvika pa 6 months dzinoteera panotarisirwa kuti tichauya zvekare nedhosi rechituu rinotidzivirirei kwenguva yakati rebei. Saka tinoda kukurudzira vagari vePinge neChimanimani kuti vachinge vapiwa dhosi rekutanga vazoteera zvekare dhosi rechituu.
Saka mutori nezvikwata zvamatumira kunzvimbo idzi?
Ehe, kune vanhu varipo vari kushanda zvikurusa kuti chirongwa ichi chibudirire. Kune vashandi, vana mukoti, mavolunteers, vazhinji vatinoti mavillage health worker, vana mbuya utano vaya, utsanana humamisha vaya varimo mateams imomo. Mapartners edu ivo vana WHO varimo zvekare vachiuya vachisapota nana UNICEF. Tine zvekare malevels kubva padistrict, paprovince nepanational varimo vari kusapota chirongwa ichi. Tinoda kutenda vanhu vese vari kusapota kuti zvibudirire. Tine vamwe vakatobvawo kunze kwenyika yedu inoi vakauya kuti vanosapota zvekare chirongwa ichochi. Saka tine timu yakati simbei iri kufamba ichisapota chirongwa checholera vaccination ichochi.
Asi pane matambudziko amuri kumbosangana nawo here muchirongwa chenyichi?
Homu wazuru pane vanga vari mumamana imomu nhasi unoyi. Tine dzimwe nzvimbo dzakaita se Zimba neRisutu kuchimanimani zvisiri kusvikika nemota dzakatakura mavaccine. Saka pane hurongwa huri kurongwa kuti tingasvitse sei maybe kushandisa mahelicopter kuti mishonga ikwanise kusvika ikoko. Rodhi dzakadhemejeka dzimwe dzacho, nhasi kwaita zvekare dambudziko remvura yanaya inoita kuti dzimwe nzvimbo dzisasvikike, dzanga dzaakumbosvikika mazuva apfuura.
Saka ndege dziripo heredzi?
Pane varipo vari kuti vari kubatsira World Food Program, but asati anyatsokubudisa kuti vanokwanisa kuenda mangwana here kana kuti mwedziwa izvozvi. Pane musangano uripo wakagarwa, uri kugarwa izvozvi kuti zvigoonekwa kuti tingaite sei nazvo, asi varipo vari kuti tinokwanisa kubatsira.
Asi kusvika pari zvino hakusati kwaita hako dambudziko rezvirwere izvozvi zvekorera nezvimwe zvinokonzerwa nekusamwa mvura yakachena?
Kolera pache zvayo hatisati taiona, tinoinzwa iri kuMozambique. Asi mumazuva adarika aya zvirwere zvemanyoka zvinenge zvanga zvava kuti wandei zvisingazosvika zvacho palevhel yatingaridzemere, asi zvanga zvava kuti wandei.
Dr. Maxwell Rufudze vange vari parunhare kwaMutare uye vanoshanda nesangano reWorld Health Organization. Munhau dzemitambo, tombokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yakundwa neHerentals 1-0, uko Highlanders ichirwawo 1-0 neTriangle. Vatsigiri veDynamos vanetsana zvikuru nemapurisa vachida kurwisa varayiridzi vechikwata chavo kuRufaro Stadium. Mukuzeya nezvekukundwa kweHighlanders neDynamos, tabata muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe.
Zvinowanikwa zvinenge zvava kudhipenda nemagadziriro avo kuti vanga vagadzirira sei season ichitanga. Ukatarisa Highlanders maplayers avo akamboenda kustrike, saka zvinoreva kuti pakutanga pesizin apa vanga vasati vaita match fit. Iyezve Dynamos yanga ichitraya kuti inge ichitanga nemaplayers new one. Maplayers avo vazhinji vakati vange vachisiya Dynamos, saka sekuona kwangu ndikati kuchatora nguva kuti vafana veHighlanders vange vari match fit. Kuzotiyewo Dynamos iri kushandisa maplayers new one, saka zvichatorawo nguva kuti vange vachiita kuti vange vari ready kuti vange vachikompita nemamwe mateam atori strong muleague.
Asi nekutaura kunoita vatsigiri veDynamos neHighlanders, munoona here maBlanyo namadhinda vachikwanisa kuti vange vachigara kuzvikwata izvi kwenguva yakareba?
Zvakudhipenda nekuti iwo zvikwata zviviri izvi zvinoda chii pamateams avo iye pamacoaches avo. Ukatarisa chikwata cheHighlanders chinogona kuti chinge chichipika nekuti maplayers vanawo. Iyezve nhasi vachiirowa netriangle 1-0 pasecond half vatamba zvakanakisisa, vanga vachitadza kugoisa. Asi pachikwata cheDynamos maplayers new one ndo panogona kuti pange pachinetsa. Sekuona kwangu ndinoona madhinda achikwanisa kuti anga achigara ipapo kuHighlanders, asi maybe kuna Lloyd Chikoyi ndo kungaitawo problem. Toziva kuti vatsigiri veDynamos vanowanzoisa pressure kumacoaches, asi coach achazouya anenge aine basa huru kozi hakuna maplayers atikati tinonyatsowaziva kuti vanogona kuti vange vachichinja Dynamos.
Muongorori wenhau dzemitambo musi wetu Hadebe achitaura ari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika kusanganisira nyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Makasununguka kufona muchitaura zvamunoda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Vanhu gumi nevatatu voshaya munjodzi yekubondirana kwekombi nemotokari yemhando yeHonda Fit kuHeadlands. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda ba.